isu sebato tinoti jaji vataura mutemo sezvauri kunyanyanyanya takatarisa section 125 yebumbiro romutemo weZimbabwe iro rinotaura iro nezvemaqualifications and the disqualifications for election to National Assembly. Section yandataura iyoyi inobudisa pachena chaizvo kuti zvinongodiwa chete kuti munhu anzi ane kodzero kukwikwidza senhengo yeparamende muNational Assembly kunge munhu achinge ari a registered voter. Ndo section 125 subsection 1 subsection A. Kozouya zvesection 125 subsection 1 subsection B inoti munhu unenge uchifanirwa kunge une makore anosvika iwo makumi maviri nerimwe chete, at least 21 years. Izvi ndo zvinotaura mutemo.
Saka vamwe vatinoona vachinzi havasi kukwanisa kunge vachikwikwidza kana kuti havasi kubudirira kukwikwidza vanganzi vanenge vachidisqualifyiwa, munhu anozodisqualifyiwa aita sei?
Mutemo unoenderera mberizve pasection 125 iyo yandataura iyo yeconstitution inoti kana munhu akambokoromora mhosva, wakambobatwa nemhosva kana muchirungu ngatiti criminal offence mukati memakore mashanu before election yaurida kupinda, unezenge uchinzi chero zvako uri registered voter, chero zvako une makore 21 kana kuti anopfurikidza 21, asi hauchakwanisi kuti ungamiririra senhengo yeNational Assembly.
Asi vagutu, hazvizoita here kuti vamwe vanenge vachizivikanwa kana nenyaya dzemhirizhonga kana nezvimwe zvakadaro vazotora mukana iwoyu kunge vachizonokwikwidzawo mune mamwe matunhu?
Panakatitakatiriswa ipapo. Mutemo unganaka kana ukanzi iwo kuti uve nhengo yeNational Assembly unofanirwa kunge uri registered voter muconstituency yauri kuda iyoyo kukondesta. Ndokuti zvinyeke sei.